Naedze upfumi munhu wose anotoziva kuti Zimbabwe ine pfuma yakawanda. Manifesto medu takanyora zvinhu zvakawanda nekutimidzira karenti yedu. Tida kuti tive neZimbabwe dollar ine simba. Iko zvino tiri kushandisa mari dzekune dzimwe nyika, but hapana hurumende inogona kufambisa agenda yayo yekutimidzira makampani, for example, kana kuti kutimidzira economy iyo ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Tofanirwa kuva nemari yedu inonzi Zimbabwe dollar yakasimba. Ikafunga kuti history yedu taive nedollar yaive nevalue kutopfuura US dollar iyoyo. Saka isisi teuza tiri kuti tida kugadzirisa makampani kubva kufuel kusvika kuezimbabwe. Tida kuti tidzokere pakusimba senyika, makampani edu ose achishanda zvakanyatsokwana. And ndo zvichatosimudzira mari yedu muno muZimbabwe kuti ive nesimba. Tida kuti mauniversities ave nemastudents anenge achitoita zvekuresearcha, vachitobuda nemaideas avo, mainventions, anototanga maproducts muno muZimbabwe atinenge tichigadzirisa tichitotengesera kune dzimwe nyika. Tida kuti tione future inenge ine vanhu vanenge vatori nemari, income ine value, kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka. Mamining activities muno muZimbabwe anofanirwa kutova ari transparent, tichitoona kuti mari dzatiri kuwana pamamines vayo ari kutosimudzira nyika. Hatichadi kuona hurumende ichigadzirisa mamega deals tisingatomboone tichikuitika paground. And then I think finally futi tichida kuona future yeZimbabwe inenge ichina masanctions. Saka isu seuza tatotanga process yekuti tinzwisisewo nyaya iyo yesanctions kuti tizive kuti toibvisa sei. And inotanga nekubhadhara zvikwereti zvedu senyika. Tofanirwa kutobhadhara kune dzimwe nyika idzodzo dzatakakwereta, tione kuti Zimbabwe iwe future yakanaka, tibvise masanctions munyika medu.
Asika hurumende iri kuti iwo masanctions aya ndo ari kupa kuti itadze kubhadhara zvikwereti nekugadzirisa upfumi.
Kukanyatsotarisisa muZimbabwe inga tiri kushanda wani nenyika dzakasiyana siyana. Chero macountries vayo ari kunzi ndo akaita masanctions muZimbabwe vari kutoita basa nesu wani. Tiri kuona mazim industry achiri kufamba achipinza vanhu vekunyika idzodzo. Mamwe macountries acho ari kutounza chero aid, vari kutibatsira nezvavanogona kuti tive nemishonga, tive nezvinhu zvakasiyana siyana senge mumacommunities. I think macommunity projects akawanda ari kutobatsirwa nemaforeign countries ari kutonzi ndo ari kuuya nemasanctions. Saka I think panya yemasanctions, yes tine masanctions, but hazvirevi kuti hatisi kubvumirwa kuita maindustrial developments, hatisi kurambidzwa kuti tishande nedzimwe nyika. Saka paekonomi pacho kuti masanctions ndo ari kutokonzeresa kuti nyika isafambe, I don't believe kuti ndizvo chaizvo. I think at the end of the day tichaona kuti masanctions acho akabviswa, zvinhu zvacho zvingachinja hazvo, but zvichachinja neZimbabwe ichiwaka nyika yayo.
Tiri kuona kuti pasarudzo yemutungamiri wenyika ndimi chete muripo, kune mamwe mapato kana nhengo dzeparamende vangori varume vakawanda. Munoti kudini nyaya?
Handisi kufara nenyaya iyoyo nekuti taide tine vadzimai vakawanda vari papresidential ballot, but chero mumamps mukanyatsotarisisa tine vadzimai vashoma vakazopinda paballot. Saka nyaya yacho ida kugadziriswa. Inotanga nekuti mapolitical parties kana vachi ronga macandidates avo vanofanirwa kutotarisisa nyaya dzevadzimai, vachiziva kuti kana tichienda kumaelections let's make sure kuti tinenge tine vadzimai vakatiwandei kuti tigadzirise nyaya dzevadzimai, vasikana, vana vedu munyika muno. Totofanirwa kuva tine vadzimai muhurumende, and vadzimai vanofanirwa kutova vari 50-50. Until we fix that problem nyika yedu haizofambi, haizoendi, hakuna kwairi kuenda, because nyaya idzodzo dzichida kugadzirwa nevadzimai ndo dzichatoona kuti tichimbise nyika yedu kuti upenyu hwedu ushande zvakanaka. Vadzimaiwo vane pfungwa dzavo dzakasiyana nevarume, ende vanogona kutouya nemaideas anotogona kutisimbisa tose.